Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 25 mbudzi 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Zvazvinoreva ndezvekuti varayiridzi vachange vasina mari inokwana gore rinouya, vachange vasiri kutambira 540 US yavanogara vachichemera, vachange vachingoramba vachinetsa vachiti hatikwanisa kuenda kubasa. Vanhu ngavatarisire kuti mastrike achatotanga muna January nenyaya yekuti vanhu vanenge vaine nzara. Chepiri chichaitika ndechekuti vana vedu vanenge vachifa nenzara kuzvikoro, schools feeding program ichashaya mari inokwana. Chetatu, vanhu ngavatarisire kuti new curriculum inenge isina funding.
Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti bhajeti renyika rakaturwa negurukota rezvemari rinoratidza kuti hurumende haina hanya nezvedzidzo. Vechidiki mumusha weHopley muHarare vari kuita mabasa emaoko kuti vararamise mhuri dzavo. Tichakuunzirai zvabuda mumitambo yenhabvu yeFIFA World Cup kuQatar. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutulincube vakaparura bhajeti regore rinouya re4.2 trillion RTGS vachitarisira kuti upfumi hwenyika huchakura nezvikamu zvitatu nechidimbu kubva muzana kana kuti 3.5%. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoshora zvikuru mari yakagoverwa bazi rezvedzidzo mubhajeti regore rinouya. Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vanoti bhajeti rakaturwa navamutulincube hariratidzi kuti pane zvinoda kuitwa nehurumende pamusoro pekugadzirisa zviri kunetsa munyaya yezvedzidzo kusanganisa zvemihoro yevarayiridzi.
Yaiswa navamutulincube kuti iende kunyaya yedzidzo yevana vedu inoratidza zvakanyanya kuti hurumende yati nayo haina hanya nedzidzo. Tikatarisa tisiri kuverengedza asi patangotarisa tiri kuona kunge inongoita 12% chete yenational budget, zhinji yacho ichingogumira kumasalari anongoramba ari mashoma zvakare. Zvazvinoreva ndezvekuti varayiridzi vachange vasina mari inokwana gore rinouya, vachange vasiri kutambira 540 US yavanogara vachichemera, vachange vachingoramba vachinetsa vachiti hatikwanisa kuenda kubasa. Vanhu ngavatarisire kuti mastrike achatotanga muna January nenyaya yekuti vanhu vanenge vaine nzara. Chepiri chichaitika ndechekuti vana vedu vanenge vachifa nenzara kuzvikoro, schools feeding program ichashaya mari inokwana. Chetatu, vanhu ngavatarisire kuti new curriculum inenge isina funding, vana vacharamba vachiverenga bhuku rimwe chete vari 120. Vanhu ngavatarisire zvakare kuti zvikoro zvedu zvicharamba zviri zvishoma. Shortage ye3000 schools yatagara tinayo icharamba iriko because capital expenditure yataona inenge inongosvika ku15 billion RTGS haina kwaichi zvikoro zvakawanda zvaichavaka. Vana vacharamba vachidzidzira pasi pemiti nezvimwe zvakadaro.
Saka muri kuona chii apa vamasaraure?
Chatiri kuona ndechekuti vamutulincube vachiri vakazvipira kuti masocial services vamwe vanhu ngavasawanike muZimbabwe, vachiri vakazvipira kuti austerity ive permanent muZimbabwe, vachiri vakazvipira kuti varombo varambi vachishaya masocial services. Isu taichema tichiramba tichingochema kuti tisvikawo padhaka declaration yekuwana 20% yakawanikwa navamutuli iripo 2016. Takawana 20% ikaenda kueducation, tichichema asi taichema zviri nani. Kwatasvikawo kuzvinoreva kuti zvinhu zvicharamba zvichishata ende zvichiwedzera kushata, maticha achiwedzera kutsamwa, vana vachiwedzera kuwana dzidzo. Saka tinokurudzira macitizens ese kuti tibatane kutanga kwegore, tichange kuita kuonera pamwe kuti tidimande education idzoke kwa.
Zvino va masaraure izvi zviri kuramba zvichiitika gore negore bazi rezvedzidzo richipiwa mari yamunoti haikwani kuti ibatsire vana vechikoro nekubhadharawo varayiridzi. Zvaitika zvakare, moita sei rwendo runo?
Runo tinofara tanga taita basa rakawanda rekunyanyoratidza vanhu kuti mari yatinoda inofanira kunge iri marii uye kuti inobvepi. Hatina munhu achati atiudza kuti tinochemera mari isipo. Takaburitsa bhuku raitotsanangura kuti mari ingabve papi kuti dzidzo iwane mari, rinonzi Beyond the Geographies of Inequality. Riripo rakatsanangura kunobva mari. Takatireka budget na 2022 tiradza maburi anoda kuwedzerwa mari. Zviripo, hapana angaite nharo, vamutule vanawo madocuments avo. Saka argument yaisishandiswa yekuti mari haina kwainobva falls away. Saka zvatakuita takuchishandisa zivo yose yatakapa nyika tichivaudza kuti nezvatakakuudzai zviya, vamutule varamba vari nharadada vachiramba kuita zvinofanirwa kuitwa kuti vana vawane dzidzo. Ngatichibatanei kuti kutanga kwegore chinge chiri chimurenga chekurwira kuti vana vedu vaende kuchikoro. Tichivaratidza vamutuli kuti musati nyebere mari munayo, munoziva kwainowanikwa. Takavaratidza kunofanira kunge kuchibva mari kune kukoretwa mari dzakawanda wanda dzinofanira kunge dzichiuya kueducation, zvavari kukundikana kuita ende zvavaramba vachikundikana kuita. Saka zvatishaita isusu tiri kufara kuti macitizens aakuziva kuti hurumende mari inayo asi haidi nayo. Saka tichabatana nemacitizens tichiratidza hurumende kuti kana musingadi kuti vana vedu vawane dzidzo, isu hatisi kuzozorora kukonetsai kusvika vana vawana dzidzo.
Avo vange vari mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mushure mekuona kunetsa kuri kuita kuwana mabasa munyika, vamwe vechidiki mumusha weHopley muHarare vakaona zvakakosha kuti vaite mabasa emaoko akasiyana-siyana kuti vararamise mhuri dzavo. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Musha weHopley musha wakatanga kugarwa nevazhinji mushure meOperation Murambatsvina yakaitwa nehurumende muna 2005 iyo yakaputsa zvivakwa zvainzi zviri kunze kwomutemo. Mumusha uyu nzvimbo zhinji hadzina mvura nemagetsi uye munonzi mune urombo hwakanyanya. Asi dzimwe mhuri mumusha uyu dzava kuita mabhindauko akasiyana-siyana kuti dzikwanise kuwana cheuviri. Amai Priscilla Tava Penyama ndemumwewo vagari vekuHopley vari kushandisa maoko kuti vawane cheuviri. Amai Tava Penyama vanobika nekutengesa mushonga wokupukutisa pauriri kuti papenye, uyo vanoti bhizimisi iri iro ravakatanga nemurume wavo ndororaramisa mhuri yavo.
Toda business recobra takatanga 2019 ndomararamire edu zvenedu yestiskaizvos teichingotengesawo zvidaidai bat izvi hazvanyatsokufamba hazvaimbofamba kudhara ndakuti kukwira kwezvinhu ndokuti hazvichafamba.
Mhuri yakatumidza bhizimusi rayo kuti Nyasha Good Cobra uye vanobikira mushonga uyu pamba pavo vachiti vanobika magaba euremu hwe250g mazana matatu pazuva rimwe chete. Murume wavo Vasifa Spasera vanoti kuburikidza nebhindauko iri vakakwanisawo kutora nekuchengeta vanhina vavo vaviri uyewo kuendesawo vamwe vemhuri yavo kuchikoro pamwe nekuriritira mhuri yavo.
Takatanga 2019 tiri inini navadzimai vangu tikatazotora vanin'ina vatatu kuita 4 vataita 4 ndovatazoripa kazi take kuti Nyasha Good Cobra. Ndo patiri kuendawo tichiona kuraramawo ipapapa tichiendesa nauwanin'inawo vedu wekuchikoro kuti zvinge zvichiitawo zviri nazvo but ndo panongobva kurarama kwedu ipapapa.
Vabhasera vanotiwo vanobika mushonga uyu mangwanani vozoswera vachitengesa nezvingoro zvavakatotenga kuburikidza nebhizimusi iri.
Pazuva tinokwanisa kubika magaba 300 tengesa madhola nema50 cents nini nevanin'ina vangu tinofamba tese tikapedza kubika leso makusento mukira tichifamba todzoka toenda kunotsvaka zvekubikisa ndinoramba tichingodaro every day.
Asi muri inochema chemawo nekukwira kwezvekushandisa zvakadai separafini iyo vanoshandisa mukubika mushonga uyu. Zvimwe zvavanoshandisa mukubika mushonga uyu zvinosanganisira wax uye zvakare vanodowo marasha ekubikisa cobra iyi. Vaprosper Nyakura vane makore makumaviri nematatu ekuberekwa uye vaine mudzimai nemwana mumwe chete. Vanyakura vanoitawo zvemitambo yekufadza vanhu kana kuti drama vachifamba nzvimbo dzakasiyana-siyana mumusha weHopley. Vakaudza Studio 7 kuti zvemitambo izvi ndizvo zviri kuraramisa mhuri yavo.
Ya, kuno kuHopley mararamiro ndoedrama iwaya. Ndovanototipo kuti tirarame kudya zvese zvinobva ipapa. Mhuri ndiyo ineyi. Tichitodaro takadaro hatimire.
Vanyakura vanofamba nemudzimai wavo uye anenge akabata redhiyo ivo vachiita zvidavado zvavo. Vachibvunzwa kana vachiwana mari inovararamisa semhuri vakati,
ndingangoti like pazuva ndinobvawo hangu ndiri kuma25 pazuva.
VaMcDonald Munyoro vanoshanda neNational Association of Youth Organizations kana kuti nayo varumbidza zviri kuitwa nevamwe vechidiki ava kuHopley vachiti zvinovabatsira kuwana raramo.
Zviri kubatwa nevechidiki vari kuHopley zvinoita kuti vawane raramo, vachengete mhuri dzavo, vakudzurudze nharaunda yavo. Tinozviona zviri zvinhu zvakanaka nekuti munguva yatiri kurarama mabasa kusina, mikana kusina, vakawanda vechidiki vari kuwanikwa vachipinda mune zvinhu zvisina kunaka, zvisina kufanira maringe neutano hwavo.
Asi vamunyoro vati vechidika vanoda kusimudzirwa nekubatsirwa kuti mabhizimusi avo madika yakure.
Vanoda kuti vabatsirwe maringe nenyaya dzekuti mabhizimisi anombofambiswa sei. Tine Youth Empower Bank. Youth Empower Bank iyi inofanirwawo kuti ishanyire nharaunda dzakaita seHopley kuti vaone zviri kuitwa nevechidiki, vavape ruzivo rwekuti ndezvipi zvavangaite kuti vakwanise kuti vawanewo mari dzinobuda kuYouth Empower Bank.
Gwaro rakaburiswa neZimbabwe Statistical Agents kana kuti Zimstat kubva mukuverengwa kwakaitwa vanhu gore rino rinoti zvikamu zvinopfuura 23 kubva muzana 23.4% zvevechidiki hazvina mabasa munyika. Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kubazi rinoona nezvevechidiki munyika sezvo tatadza kubata gurukota amaikesi Conventry pamwe nemutevedzeri wavo vatinomachakaire. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanogaro kurudzira vechidiki kuti vasatarisire kuwaniswa mabasa asi kuti ivo vavake mabasa pamwe nekusiya zvinodhaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Chizvarwa cheZimbabwe chinogara muSouth Africa, muzvare Bethany Chirambadare, votarisirwa kuparura bhuku ravo ravakanyora rinonzi Derailed Memoir of a Pastor's Daughter. Bhuku iri rinotaura pamusoro peupenyu hwevanhu vanosangana nematambudziko asi vachishaya kuti vakunda sei. Evans Zininga weStudio 7 aita hurukuro namuzvare Bethany Chirambadare pamusoro pebhuku ravo.
Sekunyora mabhuku ndakazvitanga gore rino, gore ra2022. Ndakatanga gore richitanga ndofunga kunana February March ikoko ndopandakatanga. Zvakanditorera 6 months ipapo kuti ndigone kubatanidza zvese kusvika pakuzonzi bhuku rinzi rapera.
Pamaikura maimbofungawo kuti muchanyora here bhuku rimwe zuva?
Handinambotanga kare, ndakatanga izvizvi. Kunyange hazvo ndichikura ndiri munhu ainyora, ndainyorawo zvinofadza, ndainyora nyaya ndichingodaro, zvinhu zvandaingofarirawo kungoita ndisingatozive kuti ndifunga inge itori nzira yamwari yekundiendesa chaiko chaiko kwandinofanira kunge ndiri, nekuti ndega ndasinga nyatsoone kuti ndichazoitii naro, zvichafamba sei, ndichazovei, upenyu hwangu huchadii.
Iro ratiri kutaura nezvaro nhasi iri rinombotaura nezvei? Mungatipere chidimbu kungoti gagaga nyaya iro mundeyekuti kudii?
Bhuku iri zita raro nderekuti Derailed Memoir of a Pastor's Daughter. Saka ingori nyaya inorondedzera nhoroondo yangu yeupenyu wangu.
Ndikunzwa mataurire amuri kuita munenge murimo womunhau iyi. Muri kubudikira papi murungano rwamuri kunyora urwo?
Zvandakasangana nazvo ndichikura semwana wemufundisi. Zvandakasangana nazvo ndichikura semwana wemuparidzi. Kana uri muKristu kana kuti uri mwana wemufundisi, zvinokutarisira kuti upenyu hunofanira kungoita kamwe kakureruka so kamwe kakupfava so. Asi ndakaona nezvandaisangana nazvo inini semunhu, ndakaona kuti handizvo nguva zhinji, handizvo. Kunyange ukave mwana wemufundisi, kunyange ukave mufundisi pachako, kunyange ukave muKristu zvichida, hazvirevi kuti upenyu hwako hwangomuferendende, hazvirevi kuti zvinhu zvese zvaakungoendeka sezvatinenge tichifungidzira.
Dzidziso yenyu yakanyanyonangana nevanhu vapi? Zvine zera here?
Kazhinji unoona munhu paya paya panenge pachiparidzwa maridzo yacho inosvika ichiita sekunge wakangogamuchira Jesu uyu, zvese zvatove raiti, upenyu hwako hwatove raiti. Saka ndakaona kuti hazvisiri izvo zvazvazviri muupenyu hwangu inini. Ndiri mwana wamufundisi kudaro, yanga ingori dambudziko. Matambudziko acho anga akangoita kutenzana, taitoshaya kana kuzurura, zvichingotenzana zvinhu zvachona. Saka ibhuku rinotsanangura zvataisangana nazvo inini semunhu, semwana wamufundisi uye semhuri, kuti zvataisangana nazvo zvazvakamira sei, matambudziko ataisangana nawo anga akamira sei. Anga akatooma kusvika pekutoti kunyange nemumapepanhau zvaitobuditswa kuti mufundisi uyu, pane mufundisi azoponda munhu, pane mufundisi azorepa munhu, nyaya idzodzo dzichibuda munewspaper nezvese zvaiitika zvizosvika pakundikanganisa inini semwana wamufundisi. Saka ndinenge ndichingorondedzera zvinhu zvandaisangana nazvo zvaiitika, uye kuti kwandiri nekune hanzvadzi yangu zvaitikanganisa sei, zvakativhiringidza sei wosevana. Ibhuku randinenge chingotsanangura kuti panobudika, hapana matambudziko anogara nekusingaperi, hapana matambudziko anonzi haaperi.
Veruzhinji vari kutambiranawo sei nebhuku renyu iri?
Ndinonzwa kufara zvikuru nematambiriro ari kuitwa bhuku neveruzhinji.
Tanzwa muchimbotaura paya kuti muri kugadzirira kuita official launch, kuchange kwakaungana vanhu muchitaura nezvebhuku renyu. Vanoda kutenga, vanoda kutaura nemi, kana kunzwawo zvizhinji pamusoro pekunyora kwenyu mabhuku, vanokuwanai kupi?
Ndine vanhu vazhinji vatofana kuisa maorders ebhuku irori. Saka ndinonzwa kufara zvikuru. Zvinhu zvandasingambofungidziri kuti ndomatambirirwo achaitwa, asi ndinofara kuti ndozvazviri. Saka kune vanoda kundibata, vanoda kutenga bhuku iri, vanokwanisa kundibata kuburikidza neemail yangu inoti chirambadarebethel@gmail.com, uyezve vanokwanisa kundibata nenhamba dzangu dzefoni dzinoti idzo +27 7111 269 21. Vanhu vanokwanisa kundibata ipapo zvakare.
Avo vange vari munyori wemabhuku Muzvare Bethany Chirambadare, vakanyora bhuku Derailed, Memoir of a Pastor's Daughter, vari parunhare kuJohannesburg muSouth Africa naEvans Zininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday, mumiriri weCitizens Coalition for Change weHarare North muparamende vaAlan Markham vaenda kumatare vachikumbira kuti dare rimanikidze Zimbabwe Electoral Commission kuti iise gwaro revavhoti padande mutande. ZEC iri kuramba kuita izvi ichiti zvinogona kuisa ruzivo rwakawanda mumavoko evanhu vasina kunaka. MuChronicle, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vari Muniami muNiger kumusangano we African Union Industrial Relation and Economic Diversification. Munyu Zimbabwe umwe wavatevedzeri vevano vakafano bata chigaro chemutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vatendai biti vanoti budget renyika rakaparurwa negurukota rezvemari vamutulinwuve ndere manyepo rakanangana nekubatsira ZANU-PF musarudzo dzegore rinouya. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mukoma hwande navamwe vamunobata navo basa makadini. Ndinokwanisazve nezimbabwe yose kwamuri matimana chengetwai naShe tipinde muzororo ratakasara naro zvakanaka. Ini hangu mashoko angu haana kunyanya kuwanda, asi kuti ndinokumbiravo tiwane mhinduro kuna president vavedu vaDouglas Monzora kuMDCT kana kuti Alliance. Baba vaMonzora, ini ndakakudai muchine zvigaro zvamakabata zvese zvemaspokesman generali nebasa ramakaita kukopaki ndo rakaita tifambe neni tichitarisire kuti tichava neramangwana rakanaka. Asi pari zvino ini zvangu ndatarisa ndarasika. Ndinokumbirawo mundibatsire nekuti handichanzwisisi. Pandangovanapo ndepekuti zvenyu purezidendi zvabhadhara. Mubayirenyu takainzwa purazi, motokari, kuda nedzimba muri kubhadharirwa, kuda nemagrosa muri kupiwa, hatichazivi. Plus, as long zani ichikutunga hura munangagwa, muchangohora zuva nezuva. Ndokuona kwangu zvinoti zvenyu zvabhadhara. Saka ndinokuchibvunza kuti bato redu richazovei mangwana. Ndinokumbirawo mutipindure kubudidzana mutauriro wenyu vavedu vaWitness Bureau kuti bato redu richazovei mangwana, sezvo maakurirambidza kuti rive nemakanzera vakondeste maMP panova ndo parichazova nemaseneti.
Tinoda kutaurawo pamusoro pemurume anonzi Mugwadi uyo. Zvese zvamunobvunza ndozvavanoita. Vanotaura pamhepo nepapuresi wachiti mune maiko raidzi uyezve kodzero dzevanhu dziri kupiwa nepo hapana. 2008 ndozvavaiita vanhu vachipondwa mumaruwa mumaopposition achiurawa vakiti zvinhu zvese zviri raiti. Nanhasi ndozvamunoramba vachipindura, asi nyika yese inozviziva, pasi yese inozviziva kuti ZANU-PF ndo inoponda vanhu, ndo inouraya vanhu, inomanikidzira vanhu kuita zvavanoda kuti vavavhotere. Ndatenda zvangu.
Makadiko kustudio uko handiri kukosora. Ndokumbirawo kuti mudze vana vangu kuti ndakosora. Yo, handiri kukosora. Yowe, vafarisano vamwe vose. Ndichipedzesera ndichiti vanhu veCitizen ngatishinge, ngatishinge tibise mhandu iyi munyika tione kugara. Mhandu yatichaisa kugaro kwatigere tinorohwa kumba torohwa, hatichazivi kwatinoinda wee.
Monzora, Monzora ngaasiye basa, hapatisina zvaari kuita uyu. Opposition party inoreva kununura vanhu veZANU-PF, vanhu veCCC, vanhu veZAP, tingati vanhu vese munyika. Nyika inotongwa muchichinjanwa. Uyo ngaamire, ngaamire, hapana zvaanoziva uyo. Akafanana nevanhu vaya vaiti chamuka inyama kuhurumende yaSmith munhu iyeyeyi. Haasi kuziva zvaari kuita. Ngaasiye nezvaari kuita, ngaasiyane nazvo, arege vanogona vaiti Monzora, Monzora. Kana mwana mucheche chai ari kuona zvaari kuita, Monzora ngaabuda apo. Ngaasiyana nezvozvo zvaari kuita zvokudya maragera achitengesa vamwe vanhu. Ngaasiye izvi, Monzora, zvaari kuita izvi. Tatenda.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Semazvavose tinomukomana unoda mutambo wenhabvu zvikuru Brian Musekiwa.
Musekiwa, mamechi zakatambuwa nezuro wakamaona sei. Takawona Switzerland ichurua Cameroon 1-0. Uruguay akaita draw ne South Korea. Portugal ikarua wo Ghana 3-2. And Brazil ikakunda Serbia ne 2-0. Pa mitambo ichicha honga titaurira.
Ya, pa mitambo ndakaiona kwasa kuiona yese. Cameroon yakajikwa 1-0 ne Switzerland. Anakaona mtambo ndakaona Cameroon kunge yaka waste so many chances. Ingade yakawina game it. But for some reason bora mtambo ukataza kutora advantage of my chances anaita fall your way unopanishwa. Saka Switzerland yakapanisha Cameroon. But ndinotarisira kuti Cameroon ichakwanisa kugadzirisa ma mistakes ayo pa next game yavo kuti kwase kwatodza round 16. Then Ghana ndakaona game ravo yakatamba zvakanaka. It was a very exciting match ne Portugal. Ndizotarisira kuti vachakwanisa kukwanisa kukuhwinawo. Vakakwanisa kumatcha Portugal matambira vaiita in terms of skill ne level. And I was impressed ne Ghana.
Ipapo Musekiwa, chii chakatadza kuitwa ne Ghana kuti iite mangange kana kuti ikunde Portugal? Chamakaona chakataira apa pandechipi?
Right, mukada kuona magoals akagweswa ne Portugal. Anga ari magoals akanga akonzerwa nemaplayer Ghana. At not maskubo mistakes. My mistakes are unavoidable. For example, mkatasa penalty here. Ronaldo, anga kato, his back, he was charging towards a corner flag, not towards the goal. Defender, akada, asina kato mbombusha, akada, akangomusi, akada. Pakadaro, wakato wana Ronaldo, wano chaya mira, kungu kumajedo, wano bapuzi, kila pasi ya penalty. Then, poita, ime replay, kati nakiza ye, ya kata, tazubane Ghana. Kipa kaisa kora pa pasi hachifunga kutumashwe kwa kakuna mwamu mbatuwa hivini Ghana player. Saka Ghana player baka kwa sabu tura bora kada gaba kukira ma umambure ni kuchibiza pati anakudaru but zunu mabisek sekuti ano fundika kuma players. So next time I think they will be able to correct their mistakes and do that.
Manje Musekiwa, nasi mgroup B, Wales iri kutamba ne Iran, Qatar iri kutamba ne Senegal, Netherlands mgroup A iri kutamba ne Ecuador, and mgroup B England iri kutamba ne America. Chisho waru kuona pa line up ya mitambo hii?
Hey, the big one is angeli England ne America.
Say uchiti mutambo wa England ne America i big one.
Anongori ma continents, ma countries, anongori ma rivalries. Wanongori ne history yao. Aba England inenge chiti iri better than America, and America inenge chiti ho takura ho takwasa kudi kumecha your level of play. Saka changa nishona, but ndotarisira kuti England ichakwanisa kuwina against America, because America ina experience. Then England ine maine nyanzvi, makatasa ma players England anotambira ma big clubs, Liverpool, Chelsea, Man City. Saka vane sarura ode ma players and they are disposable. Then point Senegal kutamba ne Qatar semaona takaita payakatamba paya kuti Qatar vanongorova perekets mutournament. Ndikuona Senegal ichikwanisa kuhwinawo easy. Izvi zvinova zvatinodawo isusu vagari vekuAfrica kuti Senegal ikwanise kudi kurova mateams aya. Tivewo nemateams edu ekuAfrica anokwanisa kuti zvipresenta pa next stage. Like mukaona so far zvaitika hapana kana nyika yekuAfrica yati yahwina. Yes, it's 3-5. At least for my next games I don't know nyika dzekuAfrica dzichihwinawo ndozvatikuda kuti zvidaro. Then game reWales neIran irero ringona richingori ma countries wanongori maaverage countries ndirikuona vachipasa kungotambo for a draw. Then Netherlands neEkeda apa pakaoma, because Ekeda semaonera pakaita paya pakatamba neQatar. It's a very good team. Netherlands is also a very good team. Saka magames handi kuti vaoni vakwanise kuita focus on nhasi Netherlands neEkeda, England ne States.
Okay, Brian. Tinenge tese zvakare nhasi mushure mokutambwa kwemitambo iyi uko tichitaurira zvawaona nezvaunofunga kuti zvichaitika pamutambo yenhabvu uyu. Tinotenda chaizvo Musekiwa, tinotenda chaizvo.
No, tokutenda. Muve nezuva rakanaka.
Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanono Kawande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.